manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wesvondo chikunguru 28/2019 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuvanesu muchirongwa chedu chanasi Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vagari vemuchinoyi vanoti vanzwa nekubhadhara mari yenzvimbo dzepekugara kune vanhu vakapiwa nzvimbo nebazi rematunhu kana kuti madeveloper asi pasina zviri kuitwa. Kanzuro yeguta reHarare yekurudzira vagari kuti vashandise mvura yemumatsimi avakachera pamisha yavo kana migodhi kana kuti mabohoro zvine hungwaru sezvo mvura iri muvhu yadzikira zvakanyanya.
Kurudziro yedu kuvagari ndeyekuti 1 musasvibisa mvura marara enyu musaisa mune mvura oro musangoisa marara pese pese anopedzisira apinda mumvura tochiwa vanenge vashandisa mvura bhadharai mvura yenyu kuti kanzuri ikwanise kuwana mari yekutenga mishonga yekuchenesa mvura tochiwo vaya vane migodhi yavo padzimba musarambe muchingodiridzira nemahosipaiti nokuti water table iri kuramba ichingodzika hakuna mvura
bato reMDCT rinotungamirwa namuzvaro Tokozani Kupe rinoti harina kuda kukwikwidza musarudzo dzeby-election dzichaitwa mudonho reGlenview South uko kuchakwikwidza waVincent Tsvangirai senzira yekuremekedza nayo mutungamiri webato reMDC wekutanga mushakabvo vaMorgan Tsvangirai Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vagari vemuchinoyi vanoti vanzwa nekubhadhara mari yenzvimbo dzepekugara kune vanhu vakapiwa nzvimbo nebazi rematunhu kana kuti madeveloper asi pasina zviri kuitwa. Atachigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi muchinoyi kukomisheni iri kuongorora kutengeswa kwenzvimbo dzehurumende zvisiri pamutemo vashailok mugandare vanoti havasi kufara nemari yavari kubhadhara mwedzi wega wega kuna vaobhedhaya musindo asi pasina kuvandudzwa kwenzvimbo dzavakapiwa vamugandare vaudza komisheni iyi kuti kunyange vachibhadhara mari inoita madhora makumi masere pamwedzi nzvimbo yavari kugara haina mapombe emvura neanofambisa tsvina izvo vanoti zvinoratidza kuti mari yavo iri kushandiswa zvisiri izvo navamusindo
dambudziko ratinaro nderekuti takajoina Agape Housing Cooperative Trade Investment of Africa Network tichisubscribe mari dzedu ikoko but to our surprise pa ground hapana kana chiri kuitwa no development no water no sewer no road yakanaka this mismanagement of funds
vamugandare avo vakatanga kubhadhara mari iyi muna 2011 vanoti chave kuvashamisa ndechekuti mushandira pamwe wakapindwa nevanhu vaida nzvimbo dzekugara uyu wave kunzi ndewemunhu mumwe chete vanova vamusindo
kubva muna 2011 tichibhadhara mari idzodzo kusvika iko zvinozvo tatoona kuti mari iringodyiwa havasi kudhevelopa vauya kwatiri vakuti hatisiri cooperative yakambani yangu aidaro ndiobhadhara musindo akuti iyi ikambani yangu ndoita zvandinoda nayo hatichagari pasi secooperative vaakuita zvaanoda iwo nesu
mumwe mugari amai chenai kumwala vanoti zviri nani kuti vabhadhare mari kukanzuru pane kuti varambe vachibhadhara vamusindo avo vavanoti vari kudya mari yavo amai kumwala vanoti vakanyeperwa navamusindo kuti vaimbove mutungamiri wenyika varobert mugabe vainge vachitsigira huronga hwekuwanisa nzvimbo dzekugara uhu
zvinhu izvi takanga tazviudzwa zvinhu zvine chekuita futi nezanup f vapurezidendi vamugabe vachange vachikubatsirai vakakutsvagirai madhona vachiburikidza navamusindo tapiwa maofa leta ane masend number but ground panga pasi na masend za chokuti tira tizgo nzi ii send ya kwe hapana
wamu sendi wanashawezi wakuzopa uchapupu kukomisheni ii asipa wakamupa uchapupu kukomisheni ii mwechete kwa mtari wakati awasati wadari kanguwa ye kuwanduza njimbo ze kugara za wakapiwa sezo wakapiwa makore gumi kutilaise migwagwa mvura ni mapombe china. Kusafambisa zvakanaka senzvimbo dzekugara kunonzi kuri kuitika kukaroi uko nhengo dzekubatana cooperatives dzataurira komisheni iyi kuti kanzura isi kufambisa zvinhu nemazvo. Mukuru wekubatana cooperatives varodwe shangwa vanoti kugadziriswa kwenzvimbo dzavo dzekugara kuri kutora nguva yakareba asi ivo vachibhadhara mari kubvira muna 2014.
Namuzi vachungori naro ndiri kuti kudevelop masenzi kuti vatora nguva yakareba chete because we are paying for rentals, we are paying for what, but service yedu yacho ishu hakuna service.
Vachitaura kukomisheni imwe chete mukuru mubazi rezvematunhu vaChristopher Shumba vabvuma kuti kupiwa kwaiitwa nzvimbo dzekugara nebazi iri kwainge kusina kunyatsojeka zvikuru muhofisi yezvekurongwa kwezvinhu kana kuti planning.
From the way I have seen it myself and assessing it, it came in as an approval of a layout plan, not any other paperwork that I have seen in terms of my side as a ministry. The Latin submitted a layout plan and the Department of Physical Planning approved that layout plan.
Komisheni iyi iri kutarisa nzvimbo dzehurumende dzose kuti ndivanaani vagirepo uye kuti vakagara zviri pamutemo here kana kuti vane magwaro anovapa mvumo yekugarapo here. Zviri kubuda pachena kuti bazi rezvematunhu rakapa vamwe vanhu nzvimbo dzekugara kuti vadzivandudze vozopa vagari pave nemvura nezvimwe zvinodikanwa, asi hapana chiri kuitwa sezvo dzimwe nzvimbo dzakatotengeswa kune vamwe vanhu pasina zvakaitwa izvo zvinonzi huori. Vamwe vakapiwa nzvimbo vasina zvavati vaita kwemakore anodarika mashanu ndimuzvari Tanya Rushesha, mwana wegurukota rezvekudzivirirwa kwenyika, amai Opa Muchinguri Kashiri, avo vakapiwa mahekitere 40 pamwe nenhengo yevechidiki yeZANU-P F vaMike Chimombe, avo vakapiwa mahekitere 30. VaChimombe vakaudza komisheni kuti vakabhadhara mari yose yekutenga nzvimbo yavakapiwa inoita madhora ekuAmerica 150,000 uye havasati vasimudzira nzvimbo iyi nekuda kwekuti vakatorerwa zvimwe zvikamo navaBen Swanepoel uye nyaya iyi iri kumatare dzimhosva.
Kanzuro yeguta reHarare iri kukurudzira vanhu kuti vashandise mvura yemigodhi yavakachera padzimba dzavo kana kuti mabhohoro zvine hungwaru, sezvo mvura iri pasi yadzikira zvakanyanya zvekuti guta rinogona kuita dambudziko remvura nekukasika. Mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vanoti vari kukurudzirawo vagari kuti vasasvibisa mvura sezvo kanzuro yave kuda mishonga yakawanda kuchenesa mvura iyi. Vanoti sekanzuru vave kukurudzira vagari kuti kunyange mvura iri yavo ngavasaishandise mukudiridzisa tsangadzi dzavo uye kuti vaichengetedze. Ngatinzwei vachitsanangura.
Kurudziro yedu kuvagari ndeyekuti 1, musasvibisa mvura, marara enyu musaisa mune mvura oro musangoisa marara pese pese anopedzisira apinda mumvura. Chochiwa vanenge vashandisa mvura, bhadharai mvura yenyu kuti kanzuri ikwanise kuwana mari yekutenga mishonga yekuchenesa mvura. Chochiwa vaya vane migodhi yavo padzimba, musarambe muchingodiridzira nemahosipaiti nokuti water table iri kuramba ichingodzika, hakuna mvura.
Muri kugarawo heri pasi nevagari muchivazivisa nezvematanho iwaya? Nokuti tinoona kuti vakawanda vanoita kunga vasingazive matanho usa.
Matano iwaya ari kuziviswa kuvagari, asi kana vanhu vari panyunyuto vari pakuchema vanotaura kuti hatisi kuziva zviri kuitwa. Asi mukaenda pese patinotaura nevagari kumakanselers meeting pama social media platforms pedu munoona vanhu vachipopota nezvatenge tataura kuti mvura hakuna asi mashoko anenge atosvika kuvanhu.
Ko panyaya yekuti vanhu vava nemvura yakachena tirikunzwa kuti mvura iri kuwanikwa yacho kana yazowanikwa inenge yakasviba zvakanyanya. Zvii zviri kuitwa?
Mvura kana yazo yakuenda kuvagari inenge yacheneswa, asi kurudziro ndeyekuti ngatibhadharei mvura yatashandisa kuti tirambe tiine mishonga yekuchenesa mvura.
Tinonzwawo kuti kanzuru inoda mishonga inosvika 11 chete yekuchenesa mvura. Mungajekesa ipapo?
Hongu, ndizvozvo. Mvura yedu yasviba zvakaomarara kwazvo yekuti yakuda mishonga yakawanda kuti inge ichichena.
Saka mishonga iyi yasiyana papi neyamaa muchimboshandisa, pamari here dzekuiwana?
Mishonga yawedzera pane yatabe richishandisa, zvinodipendawo nenguva yegore nelevel of pollution nelevel yemvura yana kuti inge yakaita sei kuti tinoshandisa mishonga mingani. Asi kuwanda kwemishonga kunowedzerawo mari yekutenga mishonga, nokuti kuwedzera mushonga umwe chete kunowedzera mari.
Taionawo kuti papaine kugadzirudzwa kwaiitwa kuMorton Jeffrey kwasvika papi?
Kugadzirudzwa kwaitwa kuMorton Jeffrey iko zvine zvitina kuti tiri paover 90% yekugadzirudza, asi imakeup yatinenge tingoita iyi tombopa muenzaniso wemunhu achembera munoda kumba makeup mukaisa maiyeringi mukaita chii mukaisa makeup mukaisa pemu, asi hazvichinzi yekuchembera kwemunhu. Tirikuti solution paHarare ndiye kuvaka madhamu matsva anopa mvura yakachena ari kumusoro kweHarare kwete kuzasi kweHarare kunoenda tsvina yese.
Vanga vari mutauriri weguta reHarare vaMichael Chideme vari parunhare muHarare neStudio 7.
Watch them! Yo, cool it, babe guy!
We love you.
Saverio.
Yeah.
Hit the pressure.
Now we're chicky.
Why hit the bell?
Yeah, bro.
Ndafada mazita. Ndafada munu wese mazita. Choro chadira pazita 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 kana ma ancestors. Yeah. Waya, waya.
Inini ndinoitwa Shintoman aka Romeo Anthony the Dancer of Fada makaterera Studio 7.
Bato reMDCT rinotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe rinoti harina kuda kukwikwidza musarudzo yeby-election ichaitwa mudunhu reGlenview South, uko kuchakwikwidzwa nava Vincent Changirai vakamirira MDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa. Mutevedzeri weMDCT vaObert Gutu vanoti bato ravo raive nenhengo dzakawanda dzaida kukwikwidza musarudzo iyi, asi seutungamiri vakazosvika padanho rekuti vasakwikwidza senzira yekuremekedza nayo mutungamiri webato reMDC wekutanga Mushakabvu vaMorgan Changirai. VaVincent Changirai vanoye mwana vavatsvangirai ndemumwe wevanhu vapfumbamwe vakasvitsa mazita avo kudare renomination court nemusi wechishanu chapfuura vachizivisa kuti vaizokwikwidza musarudzo dzekutsiva chigaro chakasiyiwa naMushakabvu amai vimbai Tsvangirai Java avaive mwanasikana vavaMorgan Tsvangirai vakashaya mushure metsaona yemumugwagwa. Ngatinzwei vaGutu vachitsanangura.
Chiona nematambudziko akapinda mhuri yakatsvangirai the past few years, 2 years ago, zvakatinetsa sokutungamiriri takagara pasi tikashushikana tikati apa kuzooneka takunge tiri kukwikwidza mwana wemutungamiriri wedu. Muchirungu tingangoti takazviona zviri unconscionable, zvakatipa nguva inogozha, zvakatipa nguva inorema, nokuti takati zvinezvi ngapa takutorwisa iwo vatsvangirai vacho mbuni, isu tichitiwo havana zvakatikanganisira munhu achinoremekedza mutekwa-tekwa. Saka takaona sekuti senge taakutsvaga candidate anezenge achikondesta akamirira MDCT achikondesta against Vincent Tsvangirai zvakafanana nokuzviruma. Tikati in honor of the memory of Dr. Morgan Tsvangirai isu hatisi kuzoisa candidate. Ndo sajesera takabatsotungamiriri. Saka pakada kumbokweshana mashoko amwe akati democracy democracy hazvina basa kuti ndiani akwikwidza, ngatikwikwidzei chete. Tikati zviripo izvete zvokuti kune dzimwe nguva dzokuti tinofanirwa kuchishandisawo tingangoti muchirungu morality, tiri vanhu vatema, hunhu hwedu, hatisi kuzobudisa candidate kuGlenview South.
Asika vaGutu, bato renyu makaisa candidate musarudzo dzapfuura makakwikwidzana naamai Tsvangirai Java, chii chazoshanduka apa?
Zvinhu zvinochinja nekukasika mupolitics, Jonga. Zvakaitika ndizvozvo, vatereri ndonga vanoyeuka. Asi takaona sabuti neza kaza itika ukaona rangoti mataona kaza itika kushaika wakati wimbai tikaona kuti just a few days ago gogomundu wala kashaika saka tire mera takaona kuti parizino Glenview South japamini za mkomana wa imana wetu uyu Vincent tombo siya kadaro asi nangari any other candidate asiri Vincent Changirai ayo wataesa na kwa mbrema kacheka makumbo.
Amuzoone kwa ere sekunge machika kukundwa zvine mutsindo musarudzeitsi motsvaga unzira yekuenda nayo musarudzeitsi.
Unoona jongaka politics is about competing. Isu hapana chatinotya nekuti kumukoso ukaonawo kuti tinoita vacandidates tine candidate kumangwe tine candidate kulupani is saka ii ndingangoti muchirungu ama special circumstances.
Vanga vari mutevedzero wemutungamiri webato reMDCT vaobeti Gutu vari parunare muHarare neStudio 7.
Chirongwa che Studio 7 chinokuudza izviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318 namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru muhurumende Afghanistan vanoti motokari yanga yakapakatiswa mabhambo pamwe nefuti zvashandiswa mukurwisa vanhu muKabul izvo zvauraya vanhu vangangoita vaviri vamwe makumi maviri nevashanu vakakuvadzwa. Iran inoti urongwa hwenyika dzemuEurope hwekuumba mubatanidzwa unochengetedza ngarava dzinotakura mafuta dzinenge dzichipfuura nemupersian gulf kana hwakaitwa hauna kunaka uye ndehwekudenha. Uye zvinotomboenda kuchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo chatinopiwa na Mike Hove weStudio 7.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, ndinomukamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nasi tirikuendera mberi tichikurukura nyaya yechirongwa chehurumende yeAmerica, chirongwa cheMandela Washington Fellowship. Vhiki rapfuura tanga tina vasabelo nare. Nasi tina vapasmo Ndlovu umwewo ari pachirongwa ichi. VaNdlovu, ndinomugamuchirai muchirongwa. Zviri kufamba here mukoma muri kuno kuAmerica muri pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship, icho chine chinangwa chekusimudzira vechidiki vanoita mabasa akasiyana siyana? Ngatitangirei panyaya yebasa ramunoita, tiudzeiwo zvizere.
Aiwa, ndinotenda mukoma Mike nekuva neni muchirongwa. Ini ndingati ndinoita nezvedigital storytelling tichishandisa mamobile devices, saka ndinobika zvirongwa zveparedio atingati mapodcasts, nekubika zvekare madocumentaries. Asi kuti tine maspecific communities andinoshanda nawo kuChiredzi. Takatarisa the Shangani people vari kuChiredzi. Inini semunhu akakurira kuChiredzi ndikadzidza ikoko, zvekare ndinonzwisisa upenyu hweikoko. by the way, I'm from the Shangani community. Saga, ndingati ndakakura ndisinganzwi rurimi rwechichangani richitaurwa paredio. Saga, nekudaro ndikachini zvakandipa kuti ndifunga kuti ndiite basa kairi kuti tisimudzire the Shangani communities. Vave ne voice. Saka tishita sama podcast and no itandine inonzi Swabu Tomi chirongwa chakanangana nenyaya the Shangani people. Ndiva tinenge tichipinza muchirongwa vachitaura zvakawanda zvavanosangana nazvo. Tine inonzi the update with Pasmo. Apo tinotarisa vechidiki tichenge tichipinza vechidiki vanga vadai vane matarenda nezvimwe zvakasiyana siyana vachinge vachitaura nyaya dzakasiyana siyana. Chinangwa chiri chekupa exposure kuvechidiki.
Nguva yenyu muri kuno kuAmerica muri pasi pechirongwa ichi cheMandela Washington Fellowship yave kusvika kumagumo. Pane zvamungati madzidza here zvingachinja maitiro amunoita basa renyu?
Ndingatini ndakadzidza zvakawanda chose mukuburikidza nechirongwa chinoichi. Chandakanyanya kunzwisisa ndikati leadership. Chakatarisa kuti ndange ndichiita zveleadership in civic engagement. Saka zvakandibatsira kuti ndinovimba kuti ndichidzokera kumusha kundoendera mberi nebasa randinoita ndichange ndichikwanisa kushanda nevanhu vemunharaunda, ndichange ndichikwanisa kuremekedza vanhu vemunharaunda. Zvekare ndikati networking, kushandidzana nevamwe vangadai vachiita basa rakafanana nerandinoita, ndo zvinhu zvakanaka chaizvo, nekuti unodzidza zvakawanda mukuburikidza nekubatana nevamwe vanokwanisa kunge vane ruzivo rwausina iwewe mubasa rimunenge muchiita nezvo.
Pari zvino muri kuno kuAmerica kune magetsi, mukapinda muchipatara mushonga uripo, mari iri kubatika, zvese zviri kushayikwa kumusha zviri kubatika kuno kuAmerica. Nemaondero enyu muchakwanisa here kuzonyatsoshanda pamuchadzokera kuZimbabwe?
Aiwa, zvakangoomawo. Ndokape kuti unenge une basa raunenge uchida kuita. Ndikati matarget uchitanga project une matarget ako kuti nenguva yakati ndifanira kunge ndapedza basa rakati, asi kuti nesituation yacho iyi unenge usingazokwanisi kunge uchisvika patarget yaunenge wakatarisana nayo. Saka zvinotiafekta pabasa ratinoita. Tichingovimbawo kuti zvichange zvichigadzirisikawo kuti tinge tichiendera mberi nebasa ratinoita.
Aiwa, takunzwai zvakanaka vaNdlovu. Nguva ndiyo yadyana naMupeta Chirongwa muchikanda mazwi maviri matatu kune mhuri yeZimbabwe.
Ndinotenda nekuva neni muchirongwa mukoma Mike. Ndikati mashoko angu ekupedzisira kumhuri yeZimbabwe, vechidiki vese vakateerera, kana une project kana kuti basa rauda kutanga, zvakakosha tsvaka ruzivo pane vanokwanisa kukubatsira kuti uendere mberi nebasa rako. Ndatenda.
Mhuri yeZimbabwe mabvakudzwa kuna vaPasmo Ndlovu, umwe wechidiki ari pachirongwa cheMandela Washington Fellowship chegore rino. Nguva ndiyo yadyanana. Ngatisanganai padande mutande apo paTwitter uyezve paInstagram @BigMike3 BigMike3 ndiyo username yangu. Kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti tidzikurukure panapo pachirongwa chedu chevechidiki, munokwanisa kuninyorera ipapo zvekare BigMike3 BigMike3 paTwitter nepaInstagram. Muri yeZimbabwe, tosangana nemusi wechipiri pachirongwa Z Connection, chirongwa chedu chevechidiki chakanangana nekubata nyaya dzakasiyana siyana dzinoenderana nezvinosangana nevechidiki munyika. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Mike Hove, muri yeZimbabwe. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike mutsakanganwa kuti nechipiri Mike anenge achikupai chimwe chirongwa chaanoita hurukuru nevechidiki vari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship kana kuti YALI. Iye zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chimwe chirongwa chezvechitendero.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba. Jesu simba.
Manheru akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai nemufaro mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi tiri kupedzisa hurukuro yavaprofita yatange tichitandanidzana nayo kwemasvondo maviri apfuura. Kuti vatipedzisire nyaya iyi, nhasi taunza Reverend Dr. David Simango vekuManchester kuUnited Kingdom, tikavabvunza mubvunzo umwe chetewo: chii chinonzi muprofita?
Chiprofita munhu anoshandiswa naMwari kutsanangura zvinove pamwoyo paMwari kuvanhu nenguva yaanoda Mwari kuti vanhu vazive. Saka chiprofita chipo chinobva kuna Mwari chinouya kuvanhu chichizivisa vanhu urongwa hwaMwari.
Muprofita munhu akaita sei?
Muprofita munhu mutendi, munhu anotenda Mwari sezvo ndati chipo kutaura kuti Mwari ndiye anosarudza achingopa munhu mumwe nomumwe sezvo kuda kwake chipo chaanongopa munhu mumwe.
Iko kuprofita zvinorevei?
Kuprofita zvinoreva kutsanangura zviri pamwoyo waMwari kuzivisa rudzi. Asi kuonemwe tsananguro kuprofita sezvazvinotaurwa naPauro kuvaKorinto kutanga chapter 4 zvinoreva kusimbisa kereke nokuisimudzira kuti ive yakasimba pakutenda Mwari.
Muprofita anogona kutaura here mashoko echiprofita nhasi kwapera nguva oshandura zvaambotaura?
Ipapapo mabvunza mubvunzo mukuru taizvo. Zvinoreva kuti izvo Mwari watinonamata uyu ndiMwari asingashanduri, nokuti tinoudzwa izvozvo kuvaHebheru chapter 13 verse 8 kuti Jehovha ndiye ndiye kusoro nanhasi nokusingaperi. Asi majishoko ramabvunza rinokosha nokuda kwokuti iko mabvunza kuti ko Mwari anogona kuzvishandura zvinhu zvaakataura here. Zvinoitika. Ndingakupai mufananidzo kubhuku raJob raJona. Jona wakatumwa naMwari pachapter 3 paverse 4 kuti audze vanhu veNinivha kuti richaparadzwa. Saka Jona akatoudza vanhu ivavo kuti Ninivha richaparadzwa. Izvi zvakanga zvichitotaurwa naJona nokuti zvanga zvabva kuna Mwari. Asi vanhu vakazoshandura pfungwa dzavo vakatendeuka kubva mune zvakaipa zvavo. Mwari zvaakanga ataura akazvishandura iye Mwari nokuona kutendeuka kwavanhu. Saka chiprofita chinogona kushanduka maererano netsika dzinoitwa nomunhu.
Munhu anogona here kurota hake oti chiprofita?
Pane mutsau pakati pekurota nokuprofita. Zviro kwazvo muprofita anogona kurota hope, neumwewo munhu asiri muprofita wo anogona kurota hope. Mutsau uripo ndowokuti kana uchiprofita unogona kupuwa soko naMwari masikati machena kwakati ngwe, otaura newe nomwoyo wako noupenyu hwako kuti upe vanhu so.
Munhu asiri mutendi anogona kuprofita here?
Pane mutsau uripo pakuprofita nokuda kwokuti iko tino muvengi wedu anoti Satani. Satani uyu anoda kuti azviitewo saMwari, saka anotevedzera. Asi chaasina manje Satani rudo. Saka zvipo zvose zvomweya mutsvene zviri mubhaibheri zvinogona kutevedzerwa naSatani. Zvose zvokuprofita zvese nokuita minana mataramuso anogona kuzviita. Saka kana munhu asingatendi Mwari, asinganamati Mwari, anogonawo kuita masaramuso sezvakaitwa nen'anga dzaFarao dzapaIjipita dzakashandura tsvimbo kuita nyoka sezvakanga zvichingoitwawo naMozisi.
Mataura nyaya yemasaramusi yevanhu vanotora tsvimbo dzichishanduka kuita nyoka. Muprofita wechokwadi tinomuziva sei?
Muprofita wechokwadi anozikanwa nezvibereko. Toko rinoti nezvibereko zvavo muchavaziva, nokuti tinoudzwa kuna Mateo chapter 7 shoko rinoti udzo kuti nemazuva okupedzisira pazuva rokutongwa vachamhanya vaprofita kuna Jesu vachiti iteite taiprofita nezita renyu, tichiita mabasa makuru nezita renyu, neminama nezita renyu. Asi iye Jesu unoti ndichavatiibvai kwandiri imi vaitire zvakaita. Saka muprofita wechokwadi anozikanwa nokuzvininipisa.
Vaprofita vanogadzwa here?
Vaprofita sezvo ndambotsanangura kuna vaEfeso, Paura anotiudza kuti iye Kristu Jesu pachapter 4 verse 11 ndiye akapa vanhu zvipo. Saka vanhu vaprofita ava vanhu vanogadzwa naMwari naiye Mwari, kana kuti yatinoti muchirungu calling.
Tinotenda zvikuru Reverend Dr. David Simango vekuManchester kuUnited Kingdom vatipa mashoko anovhara musoro wenyaya yevaprofita muchirongwa chedu. Ivai nesu zvekare svondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Ini ndiri Tanono Kawande ndichikutarisai nemufaro ndiri muWashington DC ndichiti morara zvakanaka.
Tinotenda zvikuru Tanonoka. Tichitendawo chikwata cheChrist Like Choir nekambo katinoshandisa Jesu isimba rangu. Tokupai zvabuda mumitambo yatambwa nhasi yeKasolaga Premier Soccer League. Yapera yakadai Mushwane Stars 2 ZPC Kariba 2 Caps United 1 Ngezi Platinum 2 Wange 1 Tel 1-1. Sezvongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vamwe vagari vemuchinoi vanoti vanzwa nekubhadhara mari yenzvimbo dzepekugara kune vanhu vakapiwa nzvimbo nebazi rematunhu kana kuti madevelopa, asi pasina zvavari kuita. Batore MDC tirinoti harina kuda kukwikwidza musarudzo yebyelection ichaitwa kuGlenview South sezvo kuri kumiririrwa nemwana wavamogen Tsvangirai vaVincent Tsvangirai. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu. Ini ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Standikile Mhlanga.
Soku hizika abdise.